Sangano Reveritas iro rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana siyana ari kuongorora chirongwa chekunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanoasainira magwaro avo euchapupu hwekuti vanogara kupi. Mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva, sangano iri rinoti mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye neuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa. Rinoti pane kuti vave nemagwaro aya zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota, richitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa. Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira, vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reElectoral Amendment Bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe, richitiwo mimwe mitemo yakadai seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vachishanda nemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance vaButler Tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa.
Munhu ari kuenda kuchipatara anosvika obvunzwa kuti anogara papi, anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achirodza mapepa anowanikwa aripo. Zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi. Saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi mapepa avagara vainawo mudzimba vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuabudisa mapepa aya. Vezeke vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matingati mupolling center, nekuti iko zvino pakusarudza iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting. Saka zvichireva kuti munhu achatendegwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT variwo mumiriri weBulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko. Vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore mwoyo.
Vanhu vari kuedza kuregista kuvhota asi vari kuregista kuti vashoma. Kune nyunyuto yakati wandei nyaya yeproof of residency, nyaya yemaafidavitis kuti asainwe nemacommissioners of oath. Vamwe vari kunyunya nenyaya yemabirth certificates, havana vana zvitupa. Saka vanhu vasvika panhanho rokuti vakusiyana nazvo. Ndiri kuti hama dzangu vana vemuZimbabwe, especially imi vechidiki, nduku hwai chaizvo kuti nyaya dzeproof of residence wokushungurudzai. Asi ndikukumbirai kuti hazvinetsi, endai munorejista mutore maafidavitis kuzeki, ndiwa vachakubatsirai kuti mubatsirwe nenyaya yeproof of residence.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatabeleland Valizwe Jamela vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vave nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji. Asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezeke vatambire zvinhu zvakasiyana siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu, vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota. Sangano reZLHR riri kubatsira kusainira vanhu pachena magwaro euchapupu hwepavanogara.
Kunetsa kwazvo chaizvo ndokuti pamwe vanhu havanyatsoziva. Tingangoti maregulations a2017 awa maybe haana kunyatsopublicizewa zvakadzika, ndo zvinogona kunge riri dambudziko. Asi munhu akanyatsoverenga akanyatsorinzwisisa, because tiri kutaura marequirements akareba chaizvo pazvinhu zvacho zvinogona kushandisiwa panyaya yeproof of residence. Uye hazvibetseri kuti uri chizvarwa chemuno muZimbabwe kuchiuya maelections akakosha kudaro iwobva wangoti aiwa nenyaya yekuti wanzi kuri kudiwa proof of residence, saka handichadi. Waone uchiramwira wacho hapana, une uchitongoramwira iwewo pachako, ukaregawo kuparticipata mumaprocesses akadai, hapana waungazomuka mangwana uchichema naye kuti aiwa onai zvakaita zvinhu, kana iwe usina kuwaone chaunoita maererana nekumira kwakaita zvinhu.
Zvichakadaro vatambo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa. Asi vanoti zvinogona kunetsa kuti hurumende ikwanise kuita izvi munguva yasara kuti sarudzo dziitwe.
Zvataugwa neava veveritas tirikuona iri chokwadi kuti pane mitemo yakaita sana Public Order and Security Act yakafanana na Access to Information and Protection of Privacy Act inofanira kuvandudzwa kusati kwasvika kusarudzo inotevera ya 2018. Kasi chokwadi chakanaka chatingaudza ndezvekuti izvi zvingava zvatingafarira kuti zviitike, kasi nenguva yasara iyi kuti muZimbabwe tichinosvika kusarudzo inotevera yatingati 8 months handioni izvi sechikwanisa kuti zviitike.
Nyika iri pakati pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, asi huwandu hwakaburitswa neZEC hunoratidza kuti vanhu vashoma ndivo vakwanisa kunyoresa kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.